vachitaura nestudio 7 vamwe vagari vemhuri dzinosvika makumi mashanu dzakadzingwa vanoti havana kwekuenda sezvo upenyu hwese vaigara mudzimba dzekambani iyi uye havana kubhadhara mari dzekugumurwa pabasa. Mumwe ati anoda kuzivikanwa nerekuti amai Shama Makaya vati vari kutambura nekuendesa vana nevazukuru vavo kuchikoro avo vari kurarawo pamhene.
Takaburiswa muGreat Zimbabwe izvo tiri kugara panze nechando chine vana. Chinhu chinoti kubhadha nechekuti Great Zimbabwe haisiyo kambani yatakashandira, takashandira SMS Holding. Saka nyaya iripo ndeyekuti Great Zimbabwe yakuya ichitibudisa mudzimba. Chinogwadza zvechekuti munhu anobudiswa mumbaomu akashanda kwemakore achishandira mahara pasina kana sendi. Mai nika tigarai mudzimba idzi kusvikira tawana zvatinokwanisa kuti tingekwanisa kukupai mari here kana kuti todini, asi zvakutibata takubudiswa neGreat Zimbabwe.
Amai Elisa Dhuwe vakadzingwawo vanoti vanotyira kuti vana vavo vacharwara nechando sezvo vari kugara pedyo nemugwagwa.
Kwekuinda handina izvino, saka takanzi tigarei mudzimba kusvika tapuwa mari dzedu. Saka Great Zimbabwe zvaitidzinga, izvozvi ndiri kugara panze. Ndine vasikuru, ndine mwana mumwe chete nevasikuru vaviri. Ndiri chirikadzi, murume wangu akashayika, aishanda muno, ini ndini ndakazosara ndichishanda. Tava nemakore tiri muno, tinotori nematsamba atakapiwa akadhindwa kuti garai mudzimba makamirira mari dzenyu.
Asi mutauriri wechikoro cheGreat Zimbabwe University vaAnderson Chipatiso vanoti vagari ava vakapuwa nguva yakareba kuti vatame asi vairamba.
Nyaya iripo ndeyekuti dzimba idzi dzimba dzeuniversity dzayakatenga kubva kumaine mugore ra2012. Saka kubvira gore iroro kusvika pare zvino university yanga iri kuedza kutaura mune zvakanaka nevanhu vari mudzimba yekuti dai machibuda kuitira kuti vana vechikoro veyunivhesiti nevashandi veyunivhesiti vakwanisewo kushandisa dzimba. Uye kukura kweyunivhesiti kunodhipendawo nokuwanikwa kwedzimba idzodzo.
Sanzwa divi rehurumende sezvo gurukota rezvekucherwa kwezviwanikwa vaWinston Chitando vange vasingabatiki. Asi vaChitando vakambovimbisa vatori venhau kuti vagari ava vafanira kudzingwa vasati vawanirwa pekugara nehurumende. Mune imwewo nyaya, sangano rinomirira vashandi vanochengetedza nzvimbo kana kuti masecurity guards reprivate security workers union kana kuti PSWU nhasi vazivisa vashandirwi vavo kuti vanoda kukanda mapadza pasi mumazuva 10 kuti vapiwe mihoro yavo nemari yekunze. Mutsamba yavo yeziviso yavaisa kumasangano evashandirwi, sangano rePSWU rati mari yavari kutambira yemaRTGS iri kushaya simba zuva nezuva nekudaro haichakwani. Vanoona nezvekufambisa kwebasa muPSWU mumasvingo vaDalington Banda vanoti mari yavari kutambira inosvika zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 RTGS yave shoma.
Magadhi kana kuti varindi vanoshanda akunonga sofe nomuromo. Isu seprivate security workers union tiri kuudza vanhu vese vanorinda nevanorindirwa vacho kuti pachava nezuva ratichaisa mapadza pasi, ende tichitaura nyaya iyi kuti ngavabhadhare muUSD dollar vanaro. Nemhaka yayo tichidaro, vari kubhadhara vamwe vashandi neUSD, vamwe vashandi nemabhondi.
Sasigaro wesangano rinomirira vashandirwi vemakambani aya reSecurity Association Employers in Zimbabwe kana kuti SAZ vatapiwa karoro vati vanotarisira kuita nhaurirano nevashandi vavo. Vaenderera mberi vachiti makambani avo ari kunetseka kuwana mari yekunze kuti vabhadhare vashandi.
Mr. Mutimba, nhau iyoyo yekubhadharwa nemaUS I think inhau iri kuafekta nyika yose. Sekta yedu as one of the sectors in the bigger economy ese tiri kuisa dambudziko munyika renyaya yekuti maUS akunzi akashomekana kana kuRBZ chaiko makampanies ari kuenda kuoption vachida kuti vawane forex, ichinzi haisi kutokwanira nyika. Saka zvinonetsa at a sector level kuti makampanies akwanise kubhadhara vashandi vavo in US dollars.
Vashandi vemakambani ekunze ava vabatana nevashandi vehurumende vari kunyunyutawo kuti vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Munyori mukuru musangano wevashandi reZCTU vaJafet Moyo vati zviri kuitwa nevashandi zviri kuratidza kuti vatambura.
Izvozvo zvinotiratidza mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka kumaindastries. Tinoona kuti kuhurumende vari kutochema, vanotarisa nezveutano vanochema, vekuconstruction vatopa notice. Vakuona vesecurity vakuita zvakafanana. zvinongoratidza kuipa kwezvinhu kana kuti zvinoratidza kushungurudzika kuri kuitwa nemaemployers kuvashandi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi munyika muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende sezvo vange vasingadairi nhare yavo. Kunyange vashandi vari kuti vari kuda kubhadharwa mari yekunze, gurukota rezvemari munyika muzvinafundo Muturi Ncube vakaudza dare reparamende kuti hurumende haina mari yacho. Vemakambani vari kutiwo mari yekunze iri kunetsa kuwana sezvo hurumende iri kuvamanikidza kuti vatengese zvinhu zvavanogadzira nemari yemunyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.